manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 11/2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenguru renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu wevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika hotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi nezemura abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwatanga kukwira zvakare mushure mekumbodzikira kwemavhiki apera. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi matatu nevasere kana kuti 1538 asi mukati memazuva manomwe adarika vanhu gumi nevatatu kana kuti 13 vakashaya nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu vashanu vakashaya vhiki rapera mumazuva manomwe zvakare. Vanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 126 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemanomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 37,273. Vhiki rino chete vanhu mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vabatwa nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu zana nemumwe kana kuti 101 vakabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe svondo rapera. Zvikoro gumi nezvishanu zvine vana nevarayiridzi vakabatwawo nechirwere ichi. Bazi rezvedzidzo rinoti vana vechikoro zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vainge vabatwa nechirwere ichi pachikoro cheSacred Heart Primary neSacred Heart Girls High kuEsgodini Matabeleland South kusvika nezuro. Zvimwe zvikoro zvekumatabeleland zveGirls College neMzilikazi Primary zvine vana vabatwawo nechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vabereki havafariri kutya havo nekuti hurumende iri kuita zvose zvakakodzera kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vakati hapana munhu ari kubvumidzwa kupinda paSacred Heart kusvika dambudziko riripo ragadziriswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimta vaGoodwill Taderera.
Nyaya yekubaiwa nhomba yevadzidzisi haisi nyaya duku, asi iye zvine zvikubva iro risvondo rinorapfuura iri ndoo patakaona vachiloncha kubaya vadzidzisi. Asi tiri kutaura nyaya iyi takatonangana nevadzidzisi vatosangana kare nevana vechikoro vari kutopinda muzvikoro vachitodzidzisa vana kureva kuti kana panga paine une chirwere kakutozadzana zadzana katovapo.
Mungati zvinhu zviri kushamisa here kuti chirwere che COVID-19 chatanga kupararira zvakare muzvikoro?
Achisi chinhu chingatishamisa nekuti isu hurumende takabvira tazvitaura kuti aiwaka chiitai kuti zvikwanisiro zvinge zvirimo muzvikoro umu. Ivo vakati tiri kuisa mari, tiri kuisa zvikwanisiro.
Hurumende kayakati iri kuisa zvose zvinodiwa uye vamwe vana vachinzi vapatsanurwe muzvikoro umu zviri kufamba sei?
Taura kuno kwandiri kuita nhasi chiro pachikoro pandinodzidzisa ini hapana kana chikwanisiro chimwe chakauya. Izvozvi tiri kutomirira vabereki kuti vabhadhare badare dzimari, wabadara dzimari, to sanga kuchoka masanitizer.
Munyori mkuru, werimwe sangano runomira varairidzire zimta, va Goodwill Taderera, variparunare muarare. Chichagadaro, vanhu makumi matatu nemumwe kana kuti 31, vakapora kubva kuchirwere cheCovid-19, zvasiya vanhu zvuru makumi matatu nemana nemazana masere, nemakumi matanhatu nevaviri, kana kuti 34,862, vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 873. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 193,936. Vabaiwa nhomba kaviri zviuru makumi maviri nemasere nemazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 28,797. Bepanhau reSunday Mail rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushushika nawo nekukwira kwoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19. VaMnangagwa vakati hapana kuzoungana apo vanhu vanenge vachipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yakanyora tsamba kune mumwe muzvina bhizimisi ichiti inoda mutero wemari unosvika zviuru mazana mana nemakumi matatu nemaviri ekuAmerica kana kuti 432,000 United States dollars usina kubhadharwa kubva muna 2017. Izvi zvinotevera chibvumirano chinonzi chainge chaitwa pakati pehurumende ichitungamirirwa nevaive gurukota rezvemari panguva iyi vaPatrick Chinamasa. Asi gurukota rezvemari iko zvino muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti vemabhizimisi ngavabhadhare mari dzavanga vasiri kubhadhara semitero. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yabvumidza kuti vemabhizimisi vatenge mupunga usiri mumapaketi kuitira kuti vanoisa mumapaketi madiki munyika vaitewo mari nebhizimisi. VaGovamatanga vanotiwo Zimra inofanira kutora mari yemitero isina kubhadharwa kwemakore mana adarika. Hatina kukwanisa kubata vachina masa navanube kuti vatipe maonero avo panyaya yanetsa iyi. Asi tabata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Nhau yemupunga inhau iri kushungurudza vemabhizimusi vose vanoita zvekutenga nekutengesa mupunga munyika, kusanganisira nevezvitoro naavo vanotipa mupunga wacho kubudikidza nenhau yokuti kubva 2017 kusvika pari nhasi tose tanga tisinga charge muripo we 15% pamupunga.
Ko sei vemabhizimisi vanga vasingabhadhariswe mutero pamupunga wavaitenga kubva kunze uku navachinamasa?
Nechikonzero chekuti vakanga vaparura danho rokutsanangura zvakatsetseka kuti mupunga kubva musi wa 7 February 2017 zvichienda mberi wakanga usasaripirwe mutero weVAT. Sezvo idanho rakambenge rataurwa musi wa 1, raparurwa musi wa 1 February kuti mupunga wairipirwa VAT, vakazochiongorora tikasangana tikataurirana ndokuzobvumirana nedanho redu isisu nechikumbiro chedu semabhizimusi kuti aiwa hongu mutero kumupunga ngauchihesurwa ngauchibviswa. Wakabva wabviswa. Saka isisu pamakore osa kusvika pari nhasi tatichingotedzawo danho rakanga raparurwa nehurumende ichitsanangura zvakatsetseka fani kuti mupunga wakanga usingaripirwe mutero weVAT.
Vemabhizimisi vari kutambira sei nyaya yekuti ngavachibhadhare vachidzokera kuna 2017?
Zviri kushamisa voruzhinji vemabhizimusi nematengi kuti nhasi taakuchinzi ripirai mutero iwoyo mobhadhara chikamu che 15% kubva muzana kubva 2017 kusvika iye zvino pamupunga wose wamakatenga nekutengesa. Munoona kuti isu tiripo pakuvaka nyika, tiripo pakuteza zvido zvevanhu nezvido zvenyika uye one zvinangwa zvakaparurwa nemukuru wedu wenyika vamunangagwa vachitsanangura zvakatsetseka kuti vane shuviro nechinangwa chekuti hurumende yavo isimudzire zveupfumi kubudikidza nevemabhizimusi iyo yatinoti isusu a private sector led economy. Ndondava maona tichienda mberi nekutsigira matano ose avanotora semukuru wenyika kuedza kuumba nekudzoredzera pamwe panenge pachida kudzoredzerwa tichienda mberi senyika. Zvino kana pakange pane mutemo wakadai wekuti zimura ngaingoenda zvayo inotora mitero kubva kumabhizimusi zvekuti vakatora mutero iwoyo kana havana hazvinei navo ivo ngavangoripira chete. Zvinouraya mabhizimusi akawanda, mitengo inotarisirwa kukwira sekuti hapana pati nayo mari yakaungana.
Mungapa here muenzaniso wekuti vanhu vari kunzi vabhadhare mari dzakadii vamwe vacho?
Semuenzaniso umwe wechitoro aiti akanzi abhadhare mari inosvika $432,000 yekuripira mhosva yavanoti mhosva yekusange vachitora mutero iwoyo nekupfuudza kuzimura. Zvino ndo zvinyunyuto zvatinazvo zvemabhizimusi kuti zvikadai tinoona kunge takudududza kudzokera kumashure.
Munorevei?
Ndo matambudziko atakamboita neadministration yakapfuura. Zvino hataenge tichitarisira kuti panguva inoiyi tisati taenda kure takusangana nematambudziko akangoda kufanana akafanana neiwaya.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Apo varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachirwira kuti vawedzerwe mari yemuhoro vamwe vadzidzisi vavamba rimwe sangano idzva rinovamiririra. Masangano evashandi vehurumende aripo iko zvino haanawo kunyatsobatana zvinopa kuti vapote vachikandirana makobvu nematete pane dzimwe nguva. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nemasangano evashandi ava kuitira kuti vashandi vawedzerwe mari kunyange hazvo vashandi ava vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Asi chimwe chezvinoita kuti sangano idzva iri risiyani nemamwe masangano aripo akawanda ndechekuti vakafanobata chinzvimbo chemukuru wesangano iri munhukadzi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Muzvare tafadzwa munoda wafa, mudzimai ane makore makumi mana ekuberekwa uye vave nemakore anoda kusvika makumi maviri vari mudzidzisi. Muzvare munoda wafa avo vakatanga kuita mukurumbira munyika gore rakapera mushure mekutungamira chirongwa chainzi Teachers Can't Breathe ndo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe iro rakaparurwa muna kukadzi wegore rino. Akandeke kutanga kuve nesangano rinomiririra varairidzi munyika rinotungamirwa nemunhukadzi. Muzvare munoda wafa vanoti sangano ravo rakasiyana nemamwe masangano mapfumbamwe aripo pari zvino. Muzvare munoda wafa vakambomiswa basa pari zvino nekuda kwezvikonzero zvine chekuita nekurwira kodzero dzevarairidzi, asi mukuru wechikoro chekumaruwa ekucholocho uko vave nenguva vachidzidzisa. Vanoti vakagara vari munhu anofarira kurwira kodzero dzevarairidzi uye kusafara kwavo nezvaiitwa nesangano ravaive vari ndiko kwakavapa kuti vavambe chirongwa cheTeachers Can't Breathe.
Nyaya dzekumiririra vadzidzi ndakadzitanga 2007. Teachers Can't Breathe imovement yandakatanga out of frustration, kuri kuona kuti chero muorganization manandiri avasi kuzvibata nezhira on a personal level. Betadzidzisa varairidzi zvakati kuitira kuti tivape simba rokukwanisa kumiririra marights avo.
Semamwe masangano ose anomiririra vadzidzisi, EUZ ine nhengo dzinobatirwa mari inoita zana remadhora panhengo imwe chete uye mari iyi inobatwa pamari yemuhoro pamwedzi wega wega. Paris zvinosangana re EUZ riri kutungamirwa nevatungamiri vatanhatu vanosanganisira ivo muzvare munoda wafa vachitevedzerwa navatapedza Zhou vanodzidzisa muHarare naamai Molibanda vanodzidzisa vari kumasvingo. VaJustin Murema ndivo vakafanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wesangano iri. Muzvare munoda wafa vanoti vanotenda mabasa akaitwa uye achiri kuitwa nemamwe masangano anomirira varairidzi, asi vanoti sangano ravo riripo kuti vadzidzisi vakwanise kuzvimirira uye kurwira kuti vave nechiremera chavaizivikanwa vainacho makare kare.
Tiri kuda kuti tibatsire varairidzi vazive kodzero dzavo dzinozoitawo kuti vakwanise kumira muchokwadi vachida kuti vawane muhoro wavo wakakwana.
Muzvare munoda wafa vanoti vanoshushikana zvikuru nenyaya yekuti dzidzo yemunyika iri kuvhiringidzwa nekusabatwa zvakanaka kwevarairidzi, vachitiwo kana veruzhinji munyika vakasangwarira dzidzo inogona kuenda kumawere, izvo zvinozovhiringawo kugadzikana nekubudirira kwenyika. Muzvare munoda wafa vanoti vanotarisira kuti sangano ravo richaita musangano waro wekusarudza vatungamiri zviri pamutemo muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu. Vamwe vanoti kuvepo kwemasangano akawanda anomirira varairidzi kunovakanganisa mukurwira kodzero dzavo. Asi mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vanoti havana chavanoona chakaipa pakuve nemasangano akawanda, vachiti chakakosha ndechekuti masangano aya aive pachokwadi pakurwira kodzero dzevarairidzi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vane nero mamwe chete na vazhou.
Ai tingarambirei nhembe iyi ndeyemunhu wose, inokokerwa vose vanoda zvavo kushanda. Kana vari jeniri tichapinda mumunda tese tichisakura tichirima kuti varairidzi vakwanise kudya vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Pave nenguva varairidzi vachirwisana nehurumende panyaya yemuhoro vachiti vanoda kupiwa mari inopfuura madhora mazana mashanu ekuAmerica kana kuti mari yemuZimbabwe yakaenzana inove mari yavaitambira makore matatu apfuura. Asi hurumende inora mba ichitsika madziro ichiti haina mari inokwana kuti ipe varairidzi mari iyi. Kurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende icharamba ichiita nhaurirano nevashandi vayo kudzamara pave nekuwirirana. Ndakamirira Studio 7, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir vadoma General Santiono Deng Wol semutungamiri mutsva wemauto. Vake nemutungamiri webato rainge rakavapandukira richitungamirwa navaRiek Machar vakaumba hurumende yemubatanidzwa muna 2018, kunyange hazvo nyika iyi ichine dambudziko remhirizhonga nekusagadzikana. Hondo yemunyika iyi yakatanga muna 2011 mushure mekunge nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, uye vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vakafa mukurwisana uku, vakawanda vakaenda muupoteri. Kuzadzikiswa kwechibvumirano cherunyararo kuchiri kunetsa izvo zvokonzera kusagadzikana munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri eZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurira iso ndorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemudetembi vachikepe avo vari kukwikwidza pachirongwa cheInternational Reggae and World Music Awards kuJamaica. Kuma awards uku kuri kukwikwidza vaimbi vane mukurumbira zvikurusa muri eZimbabwe pasi rose, vanosanganisira Winky D, Buffalo Soldier, Sean Paul, Buju Banton, Drake, Wizkid nevamwewo. Zvizere ngatinzwei kubva kuna vachikepe. Vachikepe, ndino mugamuchira muchirongwa, muri kutambira sei nomination yenyu?
Ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa, ndiri kungonzwa kungofara nekungotenda kuti vanhu vekuJamaica ava vane ziso rinoona chairo, rinonhonga tsono kunyange mujecha chaimo.
Tichitarisa vanhu vamuri kukwikwidzana navo,
Jimmy Mayer asiri chizvara choku Jamaica zvinorevei kwamuri
izvandiri zvinondifadza uye zvinoreva kuti pasirino pane vanhu vakawanda vanofarira poet kuti inini pane vamwe mapoets ari muno muAfrica nepasirino rose ndinotopenga nayo poetry gura 2018 na 2019 pandakauya kuAmerica vakandiunza kuAmerica ikoko vakandiona paTwitter zvikanzi murume unonyora nhetembo dzinoshamisa tinoda kuti tikuunze kuno kuAmerica ndikaenda ikoko ndikanohwina top 10 out of more than 60 mapoets ari pasirino rose saka nokuburikidza kudaro ndaona zvabva zvatondisvitsawo pakuti ndinge ndiri mumwe munhu ari kutopembererwawo kuJamaica
tisarisa basa renyu zvii zvamuri kuburitsa zvekunakidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose
chiri kunyanyonakidza vanhu ruzivo dingindira renhetembo dzandinonyora rinoburitsa dzimwe pfungwa vanhu dzavakavarayirwa kucherechedza pfungwa idzi ndinodziwana kupi ndine mabhuku mazhinji andaverenga ndinomborota ndakamboita murasta imwe nguva ndikazombofamba nevakomanambira dzenhaira ndaunge munhu weculture kubva 2015 kusvika izvezvi ndiri kuchechi saka pandinonyora poeti zvinosangana zvese zvindaita go through muupenyu
ndanichikumbura kuti muudze vanhu kuti vanokwanisa kukugoterai sei uyezve vanoda kutaura nemi vanokubatsai sei muchipetsawo zvekare muchichitirawo nhetembo imwe chete
tinotenda ndinokumbira mavhoti enyu mose vanhu vezimbabwe ndivhoterei vachikepe kuti ndihwine pamutambo watinawo uyu uyu mutambo unohwinwa nekuvhotwa handirangomirira zimbabwe chete ndakatomirira naafrica nokuti ndini ndega wekuafrica ari kukombita mumutabaruka poetry pafacebook noenda pakanzi takudzwa chikepe mukasvika ipapo munotoona malink aripo mobva mandivhotera kuti mundibate munondibata pa 0772488777 kana kuti +263 772 488 777 ndikaitiite nhetembo inonzi emotional historians and the real timers nhetembo iyi pane vamwe vanhu wekuti ukavatadzira nesori yako vandigara hako nesori yako chida kana munyika medu chaime pane vanotadzirana kana kumapolitician kana machii havaregererani vamwe vacho svika muguva ndo inonzi emotional historians and the real timers enjoy these people are funny creating their own jokes in their own laughter. Surprisingly, in times of laughter, they do not laugh. They cry sorrow and agony. They are so strict to their belief. They move like robots, and in haste, they move as if a certain force is pushing them. Memories are their friends, and past they continue to torment in search of answers. They never ask in time. Reality they shun away, and they advise they throw in rubbish bins. Open your heart, they will, in all its colors, they will throw in rubbish bin. These people smash it down like a night whistling creepy cricket. They can blame you for your expressions. You have no right to say this to me. They can shout at you. So you are saying I am this. They furiously rain saliva on your face. They can even burn you to their chambers. What is simple in others' eyes is the most difficult thing for them. In peace, they condemn themselves and move around searching for different ways they can lead themselves to tears and sorrow.
Aiwa, vachikepe, regaiti kubate ipapo, nguva ndiyo yadyanana. Muri Zimbabwe, kana muchida kunzwa nhetembo dzere yavachikepe, pindai muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nemusechipiri, 8 to 9pm. Vachikepe, vachange varipo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove, bye bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Makadi pastu josezi na po imideta mfunzo wandena o unoda o mfundisi chiro mkuru westendero mna Johan chapter 14 pa verse 2 Jesu anoti mbama baba wangu menzivo zizo kugara uzo ita rungu statement ra anoti deko esaiwa kudaro nigade indai kudaro kudaro kudii do pandu da kumfisati Agusa mauzara nukura kutukudi Paranjiri kwa yasaya wa kudaru nikadi ndaye kuzai Ndaye kwa yasaya wa kudi
Kubatira mtereri uyu Nasi tinamu fundis Dr. Johannes Gumbo The Shepherd House United Methodist Church ku South Carolina muno mu America mufundisi Gumbo manzwa mubvunzo wabva kune mumwe mutereri
mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri vanoziva bhaibheri zveste zvirimo regai nditi kwamuri ina handisiri mumwe wavafundisi ivavo ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi saka zvainge zviri kutaurwa najesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai handitozivi kuti aitaura kuti chii asi ndinoda kuti ndibatsire vatereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose
Asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi Gumbo sei muchidaro
ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita vamwe vanoti tinoziva vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka vamwe voti kwanzi ndatotaura namwari manheru akandiudza zvakati vamwe voverenga bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo verengai zviri mubhaibheri mobva materera zvarataura
Saka minjiro yenyu kumutereri uyu inotii munotii kwaari
ini ndichapindura sa Dr. John Gumbo maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi saka ndokutaura kuri kuita Jesu parapa kuti ndiri kuenda kuimba baba wangu ndinoziva kwandiri kuenda baba wangu ndinovaziva ivo vanondiziva ini nababa tiri vamwe chete saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yekugara dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvainge ari kutaura nezvazvo saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira mutereri wedu
apa Jesu airevei aitaurei
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai aitsigira chokwadi chezvainge ari kutaura kuti dai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo handigoni kukuudzai zvisiri izvo
mufundisi Gumbo munoti kuvatereri vedu pamusoro penyaya iyi
tinotenda kuti vatereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei verengai bhaibheri munyatsorinzwisisa uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva pausingazivi bvuma kuti hauzivi kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako taura kuti ndo mafungiro ako usati mwari wandiudza kana ndarota zvandiri kutaura izvo handa kurota aiwa ndo mafungiro andiri kuita tinokutendai vatereri vedu rambai muchitibvunza mubvunzo ndi Reverend Gumbo tatenda
tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvekare zvandorinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero itumirei pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka
tinotenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCovid-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare mumwe muzvina bhizimisi onzi neZimra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017 Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani Anokoneka ini mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murai zvakanaka vatereri ndokusiya emina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.